Vachitaura ne Studio 7 mushure meongororo yakaitwa nesangano ravo mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kuAfrika vadewa mavinga vati zviri kuitwa nezvipatara pamwe nemakiriniki ehurumende yeSouth Africa zvekuramba kurapa vabva kure hazvisi pamutemo.
Sesangano re Human Rights Watch takaitawo tsvagurudzo tikaona kuti ichokwadi kuti vanhu vekunze kusanganisira vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika muSouth Africa kuzvi patara nekumakiriniki vari kurambidzwa kupinda vasina kubhadhara, vari kudzingwa vachinzi tinoda kuchekutanga mapepa uyezve kuti vabhadhare mari vasati varapwa. Muzvipatara zviri muJohannesburg vana naHelen Joseph, vana Shalom Makete nezvimwe tiri kuona zvese zvichiitika izvi asi hazvisi pamutemo.
Vamavhinga vati muitiro wakadai unogona kuramba uchienderera mberi kana hurumende yeSouth Africa ikasatora matanho nekuchimbidza.
Vanhu havafaniri kudziviswa kurapwa nenyaya yekuti havana mapepa akakwana. Imhando yegwevarudzi yezenofobia iri kutoitika iyoyi isingafaniri kuramba ichiitwa. Dambudziko riripo chete nderekuti hurumende yeSouth Africa nevatungamiri vezvipatara nebazi reutano vari kuregerera vanhu vanobva kunze, havasi kuvatsigira, vachitsiura zvipatara kuti zvisadzinge vanhu vanoda kurapwa.
Vamavhinga vati matare edzimhosva emuSouth Africa akapa mutongo wekuti hapana chipatara chinofanirwa kuramba kurapwa murwere nekuda kwekuti haana magwaro ekugara munyika kana kuti haana mari.
Matare edzimhosva emuSouth Africa akataura pachena kuti munhu hafaniri kurambidzwa kuti arapwe kana achida kurapwa kunyange asina mapepa akakwana. Kunyange asina mari yakakwana, munhu anofanira kutanga arapwa zvimwe zvinozoonekwa mberi. Dambudziko iri harisi kupera nemhaka yekuti nyaya yezenofobia yekuvenga vabva kure yakatekeshera muSouth Africa, muhurumende zvakarewo munharaunda yava kubudikidza nevanoshanda muzvipatara vachidzinga vanobva kunze.
Kune vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika vanogara muSouth Africa vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kutarisana nedambudziko iri muzvipatara nemakiriniki ari mudunhu reGauteng. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakasangana nedambudziko iri ndiva Keith Mashayamombe, avo vanobva muchipadze kuBindura.
Vamwe avo vakadzorwa nezuro endenda nemudzimai wangu kuchipatara nekuti akanga asina ID, zvakanzi haimi mazimba, dzokerai kunyika kwenyu kwaMugabe, munozvigadzirisira problem yenyu. Saka vakaramba kutibatsira nenhau yekuti tanga tisina ID, vakatituka vakatipopotera, ende zvinhu zvacho zvaakutonetsa ende zvaakutoita wesi, ende ndozvavari kungogara vachingotiita mazuva ese zvinhu zvinongoramba zvichingoitwa.
Studio 7 yatumira mibvunzo kumutauriri webazi rezveutano mudunhu reHauteng vakwana Kikana, asi haina kuwana mhinduro kubva kwavari apo taenda pamhepo. Nyunyuto yesangano reHuman Rights Watch inouya panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe mudunhu reHauteng zviri kuchemawo nekukwira kuri kuita mari yekuona vana chiremba vakazvimiririra pamwe neyekutenga mishonga. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kuGokwe vaPhilip Magidi vati vanhu vakawanda vakwanisi kubhadhara mari iyi nekuda kwekuti vakaomerwa neupenyu panguva ino yechirwere cheCovid-19.
Muzvipatara izvozvi zviyu kuti uende kwadokta mari dzacho dziri kudhura, 650 is too much. Kana ndatowana 650 parikudiwa marenti, parikudiwa chikafu. Kana ndisikariendawo kukliniki ndisina 650 iwo ndosvika ndonzi foreign hawo, tina patinokubatsira, unofarira kuti uende kunyika kwenyu.
Dambudziko revabva kure riri kuitika muHauteng panguva iyo vanhu vanodarika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 vafa nechirwere cheCovid-19 muSouth Africa yose. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.